manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumiguru 15 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana vachiita association vachiita musangano yatinoti freedom of association and assembly.
Ongororo yakaitwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum inoratidza kuti hurumende ndiyo yakachikora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa mugore ra2018. Veruzhinji vokurudzira kuhumbwa kwemitemo yakajeka inoranga vatori venhau vanotadza kuita basa ravo nemazvo.
Munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti idzinhema nekuti zvizvikwira every day. Mahosela ama Mohamed Musa akatoisa chisaini chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiu.
Mitengo yezvinhu yoramba yachikwira kunyangwe zimstats iri kuti zvave nani pane mwedzi mitatu yapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rembatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kunyanya kuitwa nehurumende. Pakodzero dzose dzakatyorwa muna 2018, sangano rinoti hurumende yakatyora zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana. Rutendo Mavere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuparura gwaro ravo rinonzi State of Human Rights Report Zimbabwe 2018 vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzika maibere vati mumwaka uyu mapaze hurumende ndiwo akanyanyotyora kodzero dzeveruzhinji. Vabere vatiwo kuremekedza kodzero zvinoda kuti hurumende zvipire mukuchengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Mumwaka wa 2018 tinoona kuti ma human rights violations mazhinji tingangoti zvikamu 72 kubva muzana aikonzerwa nemaitiro ehurumende. Zvichireva izvo kuti mashandiro ehurumende aya atingati mapurisa, mauto nemamwe atinoti mamilitia groups atinoti anoshanda zviita kunge ari kuregerwa achiita zvaanoda nehurumende ndo vakanyanya kukonzeresa kutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore ra2018.
Vabere vati kodzero yakanyanya kutyorwa gore rapera ikodzero yekuungana kwevanhu vakasununguka. Vatiwo vanhu vakafa apo vaiita zvinhu zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika.
So kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana vachiita association vachiita musangano yatinoti freedom of association and assembly nekuda kwekuti ndo gore rekuti mapurisa anga asingambodi kunzwa muchiti muri kuita musangano. Vaviri kana vatatu vakada kuungana panenge patoo nevasori vanenge vachida kuteerera kuona kuti ndezvipi zvamuri kutaura nezvazvo. Kuma NGO vaitumirwawo tsamba dzemathreats dzekunzi zvamuri kuda kuita misangano izvisiyana inazvo. Kodzero yakanyanya kutyorwa ikodzero yeupenyu, the right to life, nekuti musi wa 1 August chaiwo vanhu 6 vakapfurwa nemauto.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum amai Blessing Gorejena vatiwo kutyorwa kwekodzero munyika kwawanda zvakanyanya kupfuura makore mashoma apfuura.
Takakatyamadzwa mukuongorora kwedu mugwaro irori kuti Chakange tichitarisa namba neuwandu hwekutyorwa kukodzero dzevanhu. Nguva pupi pupi yatakatarisa iyi kubva ndingangoti 2017 kusvika 2019 uno. Chatova panhamba iri pamusoro kudarika zvatanga tiri tichienzana nemakore apfuura.
Amai Gorejina vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire mukuchengetedza kodzero dzevanhu, hurumende inofanirwa kuona kuti yaremekedza kodzero dzemunhu wese pasina kutarisa kuti abuda mumba mani.
Hurumende ndoine ine yandingati primary responsibility, atinoti maduty bearer aya, ekuona kuti vagari venyika vainjoya kodzero dzavo. Saka zvimwe zvataona muripoti yedu yataburitsa iyi hazvisi zvinhu zvokuti zvinoda mari, zvinhu zvokuti vanongoregedza umwe uno vanhu veinjoya kodzero dzavo.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANU-PF vachafadzwa Mugwadi vati kunyange hazvo vanhu vaine kodzero munyika, kodzero idzi hadzifaniri kukanganisa mafambisirwo ebasa munyika. VaMugwadi vati magwara anoburitswa aya haana maturo ose.
Chinhu chaandingangoda kuti vanhu aveNGO Forum vatibvunzisisi, vanyatsotitsanangurira ndechekuti maraitsa aya kana kuti kodzero idzi dzanongovako here zvisinei nekuti chero mukanzi namapurisa musaita mademonstrations kana kuti musaita marallies nekuda kwezvikonzero zvakati zvakati. Vematarezi mhosva moendai kuko nenyaya dzenyu kuti haacharambidzwa matarezi mhosva kuti azoshuwa zvikonzero kana kuti marizi dzapuwa nemapurisa. Akakodzera kuti musatenderwe kuita mademonstrations enyaya kana ratidzo dzenyu nekuti munowanzodziita nemhirizhonga. Imwe titoramba tichienda mberi togara mumatara kurambidza moda kufamba motema mapurisa kupisa motikari dzemapurisa. Vari kuzvinyorawo here veNGO Forum ivavo maripota avo vari kutaura kuti hurumende yakatyora kodzero dzevanhu. Vari kunyorawo here kuti mota dzemapurisa dzakatsva, which means vanhu havaityora kodzero dzendikiri dzemapurisa uye vaityora mitemo yehurumende? Vari kuzvinyora here?
Zimbabwe Human Rights NGO Forum inotiwo hurumende inofanirwa kuumba hwaro hwenhaurirano nezvizvarwa zvese zvenyika kuona kuti bumbiro remitemo yenyika yaremekedzwa, kugadzirisa mitemo inotyora bumbiro remitemo yenyika, kuona kuti vese vanokanganisira vamwe vamiswa pamberi pematare vachitongwa nemhosva dzavanenge vapara, uye kusimbaradza dzidziso muvanhu pamusoro pekodzero dzavo. Masangano anorwira kodzero pamwe nemamapato anopikisa akapomera hurumende mhosva yekusaremekedza kodzero yeupenyu pakapfurwa vanhu nemasoja muna 2018 mushure mesarudzo, izvi zvakaitika zvakare munandira gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kambani yeFood, Seed and Grain kana kuti FSG nhasi yaramba kuti yakabhadharwa mazana mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica sezvakataurwa nevamwe vakuru vakuru mubazi rezvemari. Kambani inoti yakabhadharwa nemaRTGS pamwe nematreasury bills pafotireza yose yayakatengera hurumende pachirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakuru vakuru mubazi rezvemari vanosanganisira Accountant General vaDaniel Muchemwa, Principal Director Budgets vazvine chimwe churu nevamwe vakaudza paramende kuti FCG nemamwe makambani aitengesera hurumende zvekurimisa pasi pezvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme neCommand Agriculture ainge abhadharwa nemari yekuAmerica. Asi mukuru weFCG vaSteve Moland varamba izvi kukomiti yeparamende inoona nezvekurima vachiti vakabhadharwa nema RTGS dollars nema treasury bills.
Can categorically state we never received even
atinambogara tawana kana $1 kubva kuhurumende. Mari yese takaipiwa ari ma RTGS nema treasury bills yaive 20% ma RTGS, imwe yese ari ma treasury bills.
Sachigaro vekomiti iyi vaJustice Mayor Jajena vaudza vaMoland kuti vaunze kuparamende umbowo hunoratidza kuti vakabhadharwa nemaRTGS nematreasury bills. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvingave zvinhu zvakashata chose kana vakuru vakuru vebazi rezvemari vakanyepera paramende pamusoro penyaya iyi.
It means we have been relying on the false hope yekuti kana uchifamba mutown unongochiti aiwa at least kune Ministry of Finance aingadaro ichisanganiswa nezvirikuitwa nemapoliticians. But kuona kwenyu kuona kwangu iko zvine zvinoti kuti tanga tine dambudziko rekuti tanga tichitarira corruption iri nyaya yema political leaders ari kuheda ma government ministries. But nyaya yacho izvine zvakupinda ma technicians ari mu ministry, which means we have a very serious problem ku Ministry of Finance.
Sachi garo wekomiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende vatendai biti vakazivisa nezuro kuti vakuru vakuru vekubazi rezvemari pamwe neveku RBZ vachabvunzurudzwa zvekare svondo rinouya pamusoro penyaya iyi nedzimwe dzine chekuita nenyaya dzekurima munyika. Zvichakadai vaMoland varamba kuti vane chekuita nekambani inoita zvekuiga vanhu yeFCJ sezvakataurwa navachuru navamuchemwa vachiti kambani yavo haina kutombogara yaita zvekuviga vanhu. Vatiwo zvitevera kutaurwa kwakaitwa nyaya iyi zvavekuita sekuti kambani yavo inoita zvechitsotsi vachiti kambani yavo inoita basa rayo pachena.
Construed by many people and put in the newspapers that these projects
sakatoburitswa mumapepa nawo kuti zvese zvataiita zvaiitwa nekambani inoita zvekuviga vanhu zvinove zvisizvo. Zvinoita sekuti zvese zvataiita zvakange zvisina kururama uye izvi zvakasvibisa zvikaremu.
Got up to no good on these programs, which is just not the case.
Vaendera mberi vachiti kubvira muna 2016 kusvika pari zvino kambani yavo yakaendesa fortresa yese yaidiwa nehurumende pasi pezvirongwa zvepresidential input scheme zvakanangana nechibage nedonje. Vatiwo kunyange hazvo vakatotanga kuendesa kuvarimi fortresa yemwaka wa 2019 na 2020 vanoda mari yekunze kuti vakwanise kugadzira fortresa inokwanira munhu wese. Zvichakadai vakuru vakuru vemamwe makambani anogadzira fortresa anoti Windmill, ZFC pamwe neSable Chemicals vanoti vanokwanisa kugadzira fortresa inokwanira munhu wese munyika kana vakawana mari yekunze inokwana. Mukuru weWindmill George Rundogo vauza komiti yezvekurima kuti vanokwanisa kugadzira fortresa yakawanda kana vakawana mari yekunze. Vatiwo pari zvino veruzhinji havasi kukwanisa kutenga fortresa pachavo vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSudan vatambira nemufaro kugadzwa kwaamai Nemat Abdallah semudzimai wekutanga kuva mutongi mukuru wemataredzi mhosva kanova kekutanga munyika yechi Arab. Vaimbo vachipanga mazano chikuru chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump munyaya dzeRussia neEurope amai Fiona Hill vakataura nezuro pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusora vachiti vaipikisa zvikuru kubviswa kwevaimbo vamumiriri weAmerica kuUkraine amai Mari Yavanovich.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rinoti mitengo yezvinhu kana kuti consumer inflation mumwedzi mitatu yapfuura iri kukwira hayo asi kwete zvakanyanyisa sezvainge ichimboita. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi hazvina zvazvinoreva nekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba muru munyika. Muna chikumi mutengo wezvinhu kana kuti consumer inflation wainge wasvika pazvikamu makumi matatu nemapfumbamwe nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 39.3%. Muna chikunguru wakange wave pazvikamu gumi nezvisere nechiga chimwe chete kubva muzana kana kuti 18.1%, uchizodzika kusvika pazvikamu gumi nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 17.7% muna nyamavhuvhu. Ko, izvi zvinorevei chaizvo? Tabvunza muzvina bhizimisi vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Muponda.
Kusakwira kwezvinhu ndiri kutiratidza kuti vanhu zvongo havachatonyatsotenga kuti mari dzacho hakuna. Saka even ari kutengesa wacho uyauya anopedzisira apererwa kuti haacharambi chikwidza zvinhu. So even kana chikwidza hako hasi kuchatengwa zvinhu zvaakutengesa. Saka ndokwatinenge taakusvika pakuti vanhu vaya vari kutengesa vakuzoona kuti ukaramba uchikwidza zvinhu magasto maji yacho inobva kupi munhu anopetera ango prioritize atinoti ma basics aya kuti akaona huku nebiyo zvimwe zvakawanda wanda zvana majarini munhu anenge akuita plan yekuti aiwa ndakutsvaga hako kana mambaira kana madhumbe kana kugadza chipota haya nezvimwe zvakadaro zvekuti chinhu chakaita sechingwa price inokwanisa kuramba ichikwira asi vatengi vacho vanodzikira pakuti vanhu vanoti chingwa takuita imwe plan yatinoti substitute product
asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanovawo mumwe vatedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti sangano reZimstats harisi rekuvimba naro
munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti idzi nhema nekuti zvozvikwira every day mahoseler aMohamed Musa akatoisa chisign chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiyo zvinhu zviri kukwira hamazodikanwa iko zvino chingwa chakuita $12 vamugabe vakachisiya chiri $1 so things are raising and chinonyanyorwadza apa inyaya yekuti fuel mafuta ari kukwira every week but nokuti transport ndoni recente economy zvinhu zvese zvinobva zvatokwira saka zvinhu zveZimstart hazvina legitimacy hazvina credibility.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Chekutangisisa tinoda kuti tijekese kuti makaona zviri kui atingati maformal price or inflation numbers nezviri kuitika paground zvokuita sekunge kusiyana tiri kukonzeresa kudaro ndechekuti makaona economy yemuZimbabwe ya highly informalized about 95% yeZimbabwean economy yamaoko atingati informal sector operators saka zvizhinji zviri kuitika in terms of my economic activities zviri kuitika iko ku informal of which normally ma formal inflation numbers ano atinopiwa neZimstart haakwanisi kunge achiba capture zvinenge zvichiitika ku informal economy ndosaka muri kuona kuti hongu formal segment zvinogona kunge chiri chokwadi kuti paita a slowdown yekukwira kwezvinhu but zvezvinji zvokuwanikwa kuinformal kune ndokuri kutengwa zvinhu nevanhu vakawanda ende ikoko vazhinji wacho vari kutodhimanda kunge vachibhadharwa nemaus dollars.
Vabiti vanotiwo hurumende inofanira kudzosa urongwa hwekuti vanhu vaudzwe kuti inflation yepagore inenge yasvika papi kana kuti annual inflation.
Mapepa muri kuverenga iwayaya haasi kuburitsa inonzi pachirungu annualized inflation. Annualized inflation ndo inflation yegore rese, ndo aggregate inflation yegore rese, ndo yakakosha iyoyo. Iyoyo ndo inoratidza kuti zviri kunyanyokura sei. Because iyo 17% iyi uri kuiapplya pane chimwe chinhu chihombe, so vari kuhwandisa chihombe.
Hurumende yakanambidza kuburitswa kweannual inflation iyi muna chikumi apo yainge yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nemashanu nezviga zvinomwe kana kuti 175.7%. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muBotswana zvinoti zviri kuona bato riri kutonga munyika iyi reBotswana Democratic Party kana kuti BDP richikunda musarudzo dziri kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe vari muBotswana vanoti bato riri kutonga munyika iyi richakunda musarudzo dzichaitwa nemusi wechitatu svondo rinouya. Bato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP riri kukwikwidzana nemapato anopikisa anoti Umbrella for Democratic Change Alliance for Progressives uye Botswana Patriotic Front iyo yakaumbwa nevaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaseredza Khama Ian Khama. BDP iyo yanga iri panyanga kwemakore makumi mashanu nematatu kubvapo Botswana yakaona kuzvitonga kuzere mugore ra1966 inorombidzwa nevazhinji pasi rose nepamusana peutongo hwayo hwejekerere. Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa pakaboroni University College of Law vachaos kungwengwe vanoti hazvizi nyore kuti BDP ibviswe panyanga.
MaAfrican countries zvakati womei kuti bato rakatungamira rusununguko munyika ribviswe pachigaro. shino tinisei nisa mjuna kuma shinji kwa suna kutia maawondo kuti ibe shino tinisei saka tu kuna watasa o BDP inza msira yoyo kuti inga biswa shiri nyore reka watipani tuwane msuzuru zuzuru
Vaku kwengwe, vanotio mapatu, vanopiki isambu Botswana, harikutaza kukwezwa vanu, nekuta harikuvimbisa vanu, zvinhu zvitori kuitwa ne BDP.
Zimbabwe, ngati kwatwa ne culture, ye corruption, yekuti chero munhu anenge ari anengoti wamarega ndibe, ndikasike kutora zvinhu, mbudzi inoramira payakasungirirwa. Saka munoona that culture of corruption haisati yava deep seated inenge kudai kutanga zvakati sianei saka muno ndoraso kuti transparency and accountability achiri ma aspects achiri kukosheswa chaizvo
Ava Alois Musonza avo vanoita basa rekusona mudhorobha reFrancistown vanoti mutungamiri weBotswana ava Mukwetsi Masisi vanofanira kupiwa mukana wekuenderera mberi vachitonga nekuti vanoziva kugara nevamwe zvakanaka
ndinoshuvira kuti iye angorambadi aripo pachigaro because iye kuda kuti zvinhu zvichinje vamwe vanenge vachichema kuti aiwa apa vanokanganisa panokanganisa bati pane pamwe unongochiona kuti apa zvinhu zvakaudi aita zvinhu zvakazvadi zvachinja zvinhu because tikatarisa vanhu vachienda kumamaini zvakawanda vamwe vanenge vanga vatoinvesta kuti vana vavo vari kudi vari kupinzwa zvikoro chichi vakapirwa nemabasa because zvinhu vanoshanda nezvaunoziva pane kushanda nezvausingazivi
chimwe chizvarwa chezimbabwe muzvara Joelin Senganagavi vanoti vamasisi nebato ravo vakachinja maitiro aiitwa Panguwa iyo vakama vaive panyanga munyadzi kushungurudzwa kwavo vanga vasina magwaro ekufambisa
Ini ndoda ya Masisi nekuti Masisi akatiita zvakanaka kuti maZimbabwe tiende mapermit uye takagara zvakanaka tenyai kubatwa batwa nemapurisa mabva Masisi paakapinda wangoti vanhu kwanisi vanhu ngo vaZimbabwe ngakwanisi kutora mapermit vachiitwa zvakanakawo kuti vagare zvakanakawo sezvo tiri vanhu veukama tiri maneighbor countries
Vachitsigira mashoko amuzvaro Senganegavi, chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reGaborone vaSamson Gunda, vanoti dai zvaibvira vapiwa mukana wekuti vapindire musarudzo dzemunyika iyi kuitira kuti vave nechokwadi chokuti BDP inokunda.
Kuti Masisi awine because he looks like he's a young leader, educated, he looks like having vision. Saka he's supporting nyika dziri around Botswana. We like him. Vanhu vaya deportwa almost every day. These days now he understands the problem next door. Saka he's a better leader. Ngato vidaita tenderwa kuti vhura taito votawo. Chitom support.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chavane ugaro wenyika iyi vaimanyuwe tambauka. Vanoti vanoona BDP yakafanira kupa mapanda anopikisa mukana wakutonga nekuti yachipererwa nemazano.
Ndine degree, ndine qualified lecturer asi handisi wana basa. 2 weeks back 5500 something wakagraduate vari kuende BDP want to rule nekuti ngapamwe chance tione. You should not fear change. Toti vichinje nekuti chinoitika mupenyu. Kuti wakasika change uri munhu hakuna kwaunoenda.
Kubva kuumbwa kweBotswana Land Protectorate mugore ra1889 sarudzo dzekutanga dzakaitwa munyika iyi muna 1921 pasina kuumbwa sangano reEuropean Advisory Council iro raisabvumidza vanhu vatema kuti vapindire musarudzo asi zvinhu zvakachinja musarudzo yakaitwa muna 1965 apo BDP yo yaizikanwa nekuti Botswana Land Democratic Party yakakunda munzvimbo makumi maviri nesere kubva mumatunhu makumi matatu neimwe dzakakwikwidzwa Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana ndini Shingirai Madondo
Vamwe vanhu vanoti vanofanira kuva nemitemo yakajeka nekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanotrangwa zvakaomarara Tinodzokora zvakare vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka yekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanorangwa sei taurai shava anoti panyaya inotevera
Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro everuzhinji waitwa muvulaya nhasi nekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko Segaro ziva, vatori venhau vapinda mumusangano uyu vati vanoda kuti bhiri reZimbabwe Media Commission Bill riburitse pachena kuti vatapi venhau havafanirwe kusungwa apo vanenge vatadza kuita basa ravo nemazvo asi mumwe mugari vangoni dzashekodoke vati kune vamwe vatapi venhau vanoresva kuita basa ravo nekuzviitisa vakati zvakakosha kuti pave nemutemo unobudisa pachena kuti vanoita izvi vanorangwa sei
chandinochemera kuti hurumende ngaise mutemo wekuti pane majournalist asingaiti basa rakanyanya rakanaka futi tsvagiridzo yakakwana ngavaipiwe nezirangu zvinotovayeuchidza kuti ndikasaita basa rangu zvakanaka ndikaparadza upenyu hwemunhu. A penalty is waiting for me. Ndo maoniro angu.
Murongi wemabasa musangano remedia alliance of Zimbabwe vanaijo Nyamutumbu vatsinira maonero ekuti zvakakosha kuti vatorive nhau vakwanise kuzviongorora pachavo vega pasina kupindira kwemapurisa.
Isu taogasa vatori venhau tinokwanisawo kuzvicherechedza nekutarisa nekuongorora maitiro atinoita basa redu zviri maringe nemitemo yedu savatapi venhau, mitemo isina hudzvanyiriri kana kuti mutemo usingazoita kuti matapi venhau vavhunduke vatye vaite basa ravo vachizotyira kuti pada vangazo torerwa matano asiri maringe kunyamwe nemubumburo wemutemo wenyika.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vasettlement Chikwinya vati vari kufara nemafambiro ari kuita urongwa hwekunzwa kubva kune veruzhinji.
Vatape nhau kunyanya vari kubudisa nyaya yekuti havadi kuti pavanenge vachiita basa ravo kana vachinge vakanganisa mukutongwa kwavo vange vachisungwa, iya inonzi criminal procedure. Vari kuda kuti pange paine boka ravo ivo vatape venhau rinokwanisa kuvapa mitemo yakaringana nematadziro aanenge aita.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe yemitemo mitatu inovandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Tara na Nigel ndiri kuHarare.
Taurai tinzwe mukoma Nigel, kwakamira sei kuHararo?
Zvino zvinomira zvakanaka.
Mm-hmm.
Every week maprize ari kukwira. Mm-hmm. To make meters worse, nyangwe mabond acho yayo uchida kuti unomatsvaga mubhengi haumawani. Kuti stomawana kuwane mari wakuchadzwa incentive 100% kuwane mari iyo yakuiti mubhengi. You can imagine prices almost every week my shops they are increasing their prices. Most of my shops here in town they are pegging their prices in US dollars. Then they will just use the current black market exchange rate.
Mm-hmm.
For someone earning our local currency, it's not sustainable at all.
Saka imi muri kuzvigona sei mukoma, muri kubata mabasa api imomo?
Sadza utirimo takutongogarira kutongoti nyika yedu pati zvina zvinomira zvakanaka.
Muri kutaura na Godfrey ndiri kuZimbabwe kuBrewer.
Taurai tinzwe mukoma Godfrey, kwakamira sei panyaya yemitengo kuBrewer?
Sisi mavhezi zvinhu zvakaoma kuno. Takushaya kuti tingativhire kuti.
Mm-hmm.
Nekuti kwese kwese tikati tiende south kunourayo.
Mm-hmm.
Saka takungogara chete kuti nekuti inyika yedu, but hazvino hazvina kumira zvako. Kuti ndirarame yemwedzi yose chaiwo because ndinoshanda mumayani.
Mm-hmm.
But kuti mari yandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu zvinenge zvichida kana pamwe ikaita 1500.
Mm-hmm.
Ndokuti ndikwanise bhati ezvino ezvino hatichazivi zvokupinda muchitoro. Takutomhanyira zvokumamaketi kunosvaga magokoko chaiwo. Gokoko unoriwana riri $55.
Gokoko chii hanzvadzi?
Gokoko kureva kuti chibage, ibhaketi rechibage. Unoritenga riri $55, unogaisa $10.
Mm-hmm. Kuitira kuti mukwanise kuwana ufukumba.
Kuti uwane ufukumba. Ashuga, kana zveshuga, zvave zvepresha kuti kuti ukawana shuga hazvichaite. Zviri nani kuti uwane ufu chete. Wotosvaga zvimakabheji kabheji.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwe, chirongwa chevechidiki cheThe Connection chamunopakurirwa naMike Hove apo achinge achitaura nevechidiki nezvekodzero dzemwanasikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ndinotungamirira nkomo munhau dzeIsindebele.
Ichaku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 15 kumfumfu 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ambona ukuthi igovernment ingakwazi ukuthi ilandele izixwayiso zonke lezi lama-recommendations afakwe ngabantu be-NGO, ngoba singakhangela ukuthi last year ukuthi izinto zangkhona bezikhanyela njani. This year kube wese amapholisa ayabhodabhoda yonke indawo, amasosha ayabhodabhoda yonke indawo, konke abantu sesiphila ngokwesaba.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ingatsha zikahulumende yizo ezikhokelayo ekwephuleni amalungelo oluntu. Abesifazana bemaphandleni bananze usuku lwabo olwe International Day of Rural Women namuhla bekhala ngenhlupho ababhekane lazo. Abantu bakwele Mozambique lamhla bavote kukhetho olubelo ukuxokozela kumikhankaso phakathi kwebandla elibusayo leliphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum namuhla yethule ugwalo oluveza ukuba ingatsha zikahulumende yizo ezikhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu. Ugwalo lolulu lesihloko esithi State of Human Rights Report 2018, okutsho ukuthi ngolwanyakenye. Kubika intathelizi ndaba yethu uGibson Bebe.
Ugwalo lolu luveza izihlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukugoqela isihlakalo sokuziphatha kwabezomvikela baze badubule bebulale abantu abayisithupha eHarare betshengisela phezu kokuphuza kwabekhomishini yokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho. Isiphathamandla seZimbabwe Human Rights NGO Forum unkosikazi Thobekile Mathimbe uthe injongo yalolu gwalo ikuveza isimo samalungelo oluntu elizweni lokuzama ukucebisa uhulumende lapho okumele alungisise khona.
Sizilontsha i-publication yethu i-State of Human Rights Report for 2018. Khuluma ngamalungelo abantu, what was going on in 2018. Just captures ama-different rights abantu, if you look at as well ama-recommendations. So okukritika kakhulu okwayenzakalayo ngo-2018 is August 1, judicial killings of 6 people. So this launch kade siyenza yona, it was in memory of ama victims as well aka August 1. But essentially what we are saying good State of Human Rights Report is that uhulumende kumele ahlonipha amalungelo abantu. What we are hoping for is that ukuthi i-government will be able to put in place ama-systems which promote amalungelo abantu.
UMathimbe ubuye waphatha ngokunye abakwenzayo esithi kodwa isimo sanyakenye sesitshiyene lesakudala.
Nxa sikhuluma ngento yena leyo, I would refer you to a recent publication that we released, EU Deceptions. That report vele will give you that proper analysis. I think I would refer you to a proper publication. It's there on our website. It's on our website here too. The number website here too. You can download it, keep it on your phones and read. You make the analysis yourself. But we literally in that publication, we have 2017, the late former president Robert Mugabe. Then we also juxtapose that sikhuluma ngowe current the new dispensation.
Ingcwethi zamalungelo oluntu zincume ugwalo lolu zisithi lunike izixwayiso ezingaphakamisa ekulondolozeni amalungelo oluntu elizweni. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Thabani Moyo, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ilungelo lentathelizindaba eMedia Institute of Southern Africa, MISA.
Part of the recommendations is that there is need for political will, and political will does not cost any investment.
esinye isixwayiso esikugwalo lolu ngesokuthi kumele kube lokuthakazelela inguquko kulabo abawuhlangothi lwezombusazwe, njalo lokhu akufuni mali ukuthi kwenzakale. Lokhu kutsho ukuthi kufanele labo abakhokhelayo babe lomqondo wokubona inguquko isenzakale.
Kodwa abanye abanjengonkosikazi Catherine Dube waseHarare bathi abalathemba lokuthi uhulumende uzakwamukela amacebo akulolu gwalo.
Angiboni ukuthi igovernment ingakwazi ukuthi ilandele izixwayiso zonke lezi lama-recommendations afakwe ngabantu be-NGO, ngoba singakhangela ukuthi last year ukuthi izinto zangkhona bezikhangela njani. This year kube west, amapholisa abhodabhoda yonke indawo, amasosha ayibhodabhoda yonke indawo, kungabantu sesiphila ngokwesaba. Kube sikhangela la ma-recommendations awo, asazi umbe bazalandamba basebe belandele ukuthi igovernment hayi kayilandele izixwayiso.
Ugwalo lolu luza kwethula kuziphathamandla zikahulumende ukuze zinanzelele amaphutha okumele alungisiswe. Kodwa uhulumende uqhubeka ephika ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa ngamalungu enhlangothi zomvikela ezifana le-CIO, CID lezinye. Kunyanga ezimbalwa ezidluleyo kube lezehlakalo zokuthunjwa kwalemibono ephambana likahulumende kanye labalelwa amalungelo oluntu, okulandelwa nguhulumende esithi babezicashisa besebenzisa besenza lokungcolisa isimo sakhe emazweni omhlaba. Ngomnyaka odluleyo ikhomishini yeMohlante yacubungula udlame olwenzakala ngemva kokhetho yanikeza izixwayiso kuhulumende zokulondoloza amalungelo oluntu, kodwa kuze kube namhlanje akula lesi sodwa uhulumende ake wasilandela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo namuhla zibe lethuba lokupha imibono yazo phezu komthetho olawula ukwethulwa kwezindaba oweZimbabwe Media Commission Bill. Leli bhili lingapasiswa ukuba ngumthetho likhangelelwe ukuthatha isikhundla se-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPA. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wekomiti edalela eParliamente ebona ngokwethulwa kwemibiko lezemisakazo eZimbabwe Parliamentary Information and Broadcasting Services, umnumzana Priest Dubeko Sibanda uchasisa abakwenzayo.
Esihamba ngakho ngumthetho okuthiwa khona iZimbabwe Media Commission Bill, okungumthetho ozama ukuthi unike amandla kulawa malungelo afakwe phakathina kwe-constitution yeZimbabwe ku-section 61, ukuthi-ke lawo malungelo-ke ebonakale esiyalungisiswa lapha ku-ground ukuthi etholakale senzakala. So yiyo-ke i-bill esihamba ngayo kuthiwa iZimbabwe Commission Bill. Senza ama-public consultations, siqalisele izolo eGweru, namhlanje silapha koBulawayo, kusasa kuyavuka sisemaswingo, sisuke emaswingo ngolwesine siyabe seMtare, sesiqeda-ke eHarare ngolwesihlanu. Sibuza abantu ukuthi bona leli bhili balibona njani ngoba ngumthetho wabo.
Uyaqhubeka uSibanda olilunga ledale lePhalamende emela iBinga Notes uthi izakhamizi zakoBulawayo kukhona ezikusolayo ngalo umthetho.
Sisebenze kuhle kakhulu. Okwakuqala abantu bakhulumile okuyikho abakusolayo ngaleli bhili. Okwakuqala bathi bona iZimbabwe Media Commission yona ngokwayo i-chapter 12 institution, okutho ukuthi ngeyinye yama-commissions okufuza ukuthi asekele umbuso womuntu wonke, umbuso we-democracy. So-ke bathi bona nxa kuthi kusiba njalo-ke kutho ukuthi uminista kakufuzanga engenele ngaphakathina kokusebenza kwaleyo commission, ikufuza i-commission izimele yodwa. Bathi uminista kulokho okuthi khona uminista uyancedisa ukuqatshwa kwezisebenzi ezaphezulu khona ngale kuleyo commission, kungayenza ukuthi ama-commissioner engasasebenzi kuhle, ngoba laba bantu phela ngabantu abaye beqashwe nguminister. Abantu njalo bathi bona uminister kakufuzanga abe lelungelo langamandla ukuthi i-commission nxa isenza i-inquiry yayo uminister ethi hayi manini lingakwenzi lokho, bathi i-commission kufuze i-reporte edalele parliamente hatshi kuminister, ngoba idalela parliamente yilo elilabameli babantu. Uminister kakhethwanga ngabantu, uminister kabe wakhethwa ngumuntu oyedwa, so angeke wamela amalungelo lezifiso zabaningi.
UNobesuthu Ngwenya ofundela ukuthapha indaba eZimbabwe Open University uthi umthetho obunjwayo upha umphathintambo wokwethulwa kwemibiko amandla amaningi.
Minister bezimbabwe bayandisa ngokukhethwa ngokwazi umsebenzi bajayele ukukhethwa ngokuthi bavela kuluphuhlangothi lwezombusazwe ngakho ke khona lokho kuyabangela ukuthi uminister engasebenzi ngendlela yikho siyabe singafuni ukuthi uminister abe involved ngoba akasoze akwanise ukuthi abe objective ngendlela azayenza ngayo umsebenzi wakhe
usomabhizimusi osakhulayo Ungoni Dzashe Koloke uthi abasuthiseki ngokubotshwa kwentatheli izindaba lapho zithe zephula ilungelo loluntu.
Ekubotshweni kwabonozindaba nyazi ukuthi esikhathini akuze kwenzakale ngendlela e-right but ayisizo zonke izikhathi ukuthi umuntu uyabotshwa nje kungela nto ayiphambanisileyo. Kulezikhathi lapho esingatholi khona thina engingathi yikusuthiseka njengomphakathi lapho bona onozindaba ababhala khona okungayisikho. Ngendaba ezenzakalayo ukugcina kubangela ukuphazamisa impilo zabantu abaningi kanye namabhizimusi.
Ikomiti yedale lephalamende ikhangelele ukubuyela njalo edale isiyahlaziya imibono kaZulu iqondisa iZimbabwe Media Commission Bill kulandela leyo mibono. Intatheli izindaba kulo umhlangano zisole ukuqonga kwenhlawulo yokuphiwa imvumo yokuyaloba ngezokhetho ezemidlalo lokunye zisithi inenyi kakhulu. Ziphinde zasola ukungaphathwa kuhle ngabezomvikela labalondoloza ukuthula emihlanganweni bethi balobandlululo ikakhulu kulabo abazimeleyo labasebenzela uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwabesifazana abahlala emaphandleni olwe International Day of Rural Women. Omama abaningi bekhala ngokoma kwempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Bakhala njalo ngokuswela uxhaso lokuqhuba inhlelo zokuziphilisa oluvela kuhulumende. Omunye wabesifazana laba ngunkosikazi Nhlanhla Sikhunyana ongumfelokazi ohlala ePlumtree esigabeni sakomangubo.
Indlala isithwalise nzima, imisebenzi kayikho, imali yakhona iyasileka. Ezikolweni abantwana sibhatala nzima, lapha sithwele gadalala, nokudla bahamba ngezinyawo, akula nto yakhona ehlangana, nathi siyazama ukuthi sihlanganise, akula nto ehlanganayo, asikwazi ukuthi senzeni, sithole lelo dola lakhona, izinto zikhuphuka 3 times an hour.
Amazwi kankosikazi Sikhunyana agcizelelwe isakhamuzi selukampa enkayi unkosikazi Siphatisiwe Nxumalo. Uma Nxumalo lilunga lenhlanganiso yabesifazana abaphila ngokulima imbhida lokunye elukampa Nutritional Garden. Kodwa uthi bukhulu ubunzima abahlangana labo empilweni.
Ubunzima esihlangana labo kusekufundiseni abantwana. Akula zindawo lapho abantwana bethu abangamantombazane mhlawumbe laba bangabafana ukuthi ngabe zisebenzi yezandla ukuze baziphilise.
Umphathi Ntambo obona ngenhlelo zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi lanxa usuku lwanamuhla lubalulekile uyabunanzelela bonke ubunzima omama bemaphandleni abahlangana labo.
Ilanga leli lihle kakhulu ngoba omama bemaphandleni yibo abenza isizwe sibe yisizwe. isizwe ikakhulu eAfrica. So omama bemakhaya baqakathekile kodwa abananzwa abalungiselwa.
Unkosikazi Sikhunyana yena olesitolo kwamangubo ukhala ngokuthi uhulumende laye wenza ubunzima ababhekane labo bubahlasele ngamandla. Nanku sekweze imbadalo yelayisensi yesitolo yaya kunkulungwane ezinhlanu.
Ilayisensi nxa izafika ku-5,000 mina yona i-$100 ngithatha umnyaka wonke ukuthi ngiyibambe fowethu. Kubuhlungu kakhulu lokho uhulumende esenzile kimi.
UManxumalo yena uthi lanxa kulokuyinzuzwanyana abakutholayo kuhlelo lwabo lokulima ngokuthelezela, inkinga enkulu asebebhekane layo ngeyokusilela kwamanzi.
Manje amanzi esilawo yiwo ayi-challenge mangalutshwane ukuthi ze nxa singathola kumbe izibholane kumbe ngamaphamba angaba mabili kumbe abe mathathu.
Kodwa unkosikazi Nyoni uthi njengomphathintambo wendaba zabesifazana zinengi inhlelo asezisungulile ezingaphathisa omama, ikakhulu ibhanga le-Women's Bank lapho athi abesifazana bengaziqoqa babe sebesiyacela imali yokuqhuba inhlelo zabo.
Uya-aplaya uvula i-account ubuse ubhalela-ke ukuthi uthole usizo. Usizo lwakhona luyatholakala masinya.
Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres wethule amazwi okukhuthaza uhulumende bamazwe omhlaba ukuthi bathuthukise impilo zabesifazana bemaphandleni ngoba beyibo insika yempumelelo emhlabeni jikelele.
Akukabekwa usuku lokuphenduka ekhaya kukadokotela Peter Magombeyi yena olokhe eselatshwa kwele South Africa loba nje so waphuma esibhedlela. UMagombeyi walile ukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kumele sikhulume lamalunga enhlanganiso yakhe eZimbabwe Hospital Doctors Association kanye lamagqwetha akhe. Isikhulumeli senhlanganiso yabo dokotela uDokotela Masimba Ndoro uthi okwamanje uMagombeyi ulokhe eselatshwa njalo uthi balokhe besesaba ukuthi angadingwa yilabo abamthumbayo abanakanelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe. Kusenjalo uNdoro uthi bazakhweza udaba lwabo lokukhalala lokubanjwa ngamandla okubuyela emsebenzini lidale le-Labour Court emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. UNdoro uthi okwamanje odokotela baqhubeka bezihlalele ngekhaya.
Yebo, yebo, yebo. Mthakaso omuhle okhulumayo nguMike Hobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-3 Connection ngo-8 entambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokunanzwa kwelungelo lamantombazana kanye losuku lwelungelo labesifazana abahlala emaphandleni olwe-International Day of the Rural Women. Sikhangela indubo ababhekani lazo ezigoqela ukungahlonitshwa kwelungelo labo, ukungatholiswa amathuba afanayo kwezombusazwe, kwezamabhizimusi, kwezemfundo lokunye. Libona ngani ngokuya kwesikhathi isimo singaguquka abesifazana baqala ukuphathwa ngendlela efanayo labesilisa na? Ofisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthwaka komuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Mozambique bavotile namuhla kukhetho oluvelo kuxokozela ngesikhathi somkhankaso phakathi kwebandla elibusayo eleFrelimo laphikisayo agoqela eleRenamo leDemocratic Movement of Mozambique. Kulabantu abafika amashumi amane ababuleweyo ngesikhathi somkhankaso walolukhetho. bekukhangelelwe ukuthi kuzavota abantu abangaba izigidi ezilitshumi lantathu i-13 million. Omunye wababuleweyo ngeviki ephelileyo ngobe kumele akhangele ukuqhutshwa kokhetho u-election observer ngabasekela iFrelimo abathi wasola ibandla leli. Bekuvotelwa umongameli omutsha osibalukhulu bezabelo lamalunga edale lephalamende afika phose amakhulu amabili lamatshumi amahlanu i-247. Abancintisa esikhundleni sikamongameli ngumnumzana Philippe Nyusi owefrelimo, umnumzana Osufo Momade webandla leRenamo, umnumzana Davisa Simango we-Democratic Movement of Mozambique, lo mnumzana Mario Albino olilunga elizimeleyo. Ababona ngokwenzakalayo kukhetho lolu bathi abantu abaningi bakhangelelwe ukuvotela ibandla leFrelimo leRenamo. Bathi ibandla leFrelimo likhangelelwe ukunqoba ngoba likhankase kabanzi njalo lidlelana labenhlanganiso ebona ngezokhetho. Sizweni ukuthi intatheli zindaba yethu uChris Gande usiphatheleni lamhla kuhlandla elikhangela isimo somnotho.
Inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo United Residents Association kumbe BURA isilobele ugatsha lukahulumende olubona ngezentengo oleConsumer Tariffs and Competition ukuthi luzochasisela uZulu wakoBulawayo ukuthi kungani uhulumende engavikeli abantu ekukhwezweni mahlayana ukwenziwa intengo mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo walinhlanganiso umnumzana Winos Dube uchasisele iStudio 7 izizathu ezenze bathatha lelinyathelo.
Indaba yentengo eyenzakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani, ngoba ama-prices asephonga ukukhwela imihla ngemihla. Oso kusenza abantu sizibuza ukuthi kambe siyangaphi kusisa ngaphi. Yikhona ke kusukela emhlanganweni we-general meeting eBulawayo United Residents Association, lapha abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso simele abameli abahlali bakoBulawayo, asiphuthume ke sisukume siye bacelela i-protection kuhulumende ngezehlakalo zentengo ezikhona, ikakhulu bebekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu. Impuphu iyona impilo yomuntu waseZimbabwe.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Angliston Sibanda uthi kumele uhulumende athathele osomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana amanyathelo alukhuni.
Kugcina kungcono ukuyathenga isepa emkotweni ebantwini ababuya layo eGoli, bayithengisa ngentengo engcono kakhulu. Lanxa nje baye befuna i-cash, kodwa kuyabe kungcono kakhulu ukuthi uvele ushane lo okay, ushane lo TM, ushane nje lezitolo uzihambele uyothenga emkotweni. Ngoba kukhona okunye okwenziwa ngabantu bamabhizinisi esibona ngani kuthiwa bangani bajezisa abantu, kungazani kuthiwa kulicala ukuba seZimbabwe. Ngoba akula sizathu sokuthi isafe emark ethengiswa ngama-40 rand eGoli izothengiswa ngapha almost 100 bond. Imali yakomuntu osebenza uhulumende ivele iphelele khonapha. Uhulumende kumele ke akakhalise uswazi kuma-businesses esibona ngantiwa ama-business kukhona i-sabotage kumbe ngathi i-sabotage abayenzayo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi sokunzima ukuhlela imali ukuze ihambelane lendleko zabantu.
Imali olayo esikhwameni namuhla kusasa ivuka ingenekisi ukuthenga ulutho, and lokhu sikubona every day ngokuhla kwamalangayo. Imali elikwani ukuthenga isinkwa namuhla kusasa kaye neli kuyawumele ungezelele phezulu. Othele ngayo amafutha okuhambisa izimota kusasa kuyawumele ungezelele ufake enye imali phezulu. Othenge ngayo amagetsi kusiya kusakumele njalo ngezele. Ngakho ke iproblem leyo yiproblem abantu bezimbabwe asebehlangana layo every day. Awusakwanisi lokuthi uhlale phansi ubhale lokho esingakuthi yibhajethi uhlele ukuthi imali yakho uzayisebenzisana.
UDube uthi bakhona osomabhizimusi asebeyizihwaba abafuna ukunotha ngokuphazima kweso.
Yikhona kibona sikhalaza sisenze nje ngoba sibona ukuthi kulapho osomabhizimusi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ubana lokho bezenzela bona indleko zibe zihle kubo umnotho belokhu bezibuthelelela bona kodwa bebulala abantukazana abantu abangalalutho ikakhulu ngasikhangelele lo mumo welizwe lethu ukubana abantu bayazisebenza iningi laba kula msebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphansi kuze kufanele abaqhatshiweyo iholo lakhona vele kayisilo lelane livumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngalindlela into ngokunje kulama interbank rate kanjekanje ikholo lonakalimi kalikho ngaleyo ndlela.
Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe enziwa nguhulumende isifana lokuthungela izigamba ezivele lazo zivuza. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, igama lami nguChris Gande.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Diaspora Foundation, isisungule uhlelo lokuphathisa amalunga adinga usizo lwesiphangiphangi endaweni ezitshiyeneyo kwele South Africa. Lenhlanganiso isiqalile njalo ukuqoqa imali ezasetshenziswa kulolu hlelo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Inhlanganiso ebunjwe ngo-2015 ithi ububi besimo somnotho kwele South Africa, ukuswelakala kwemisebenzi, ukwanda kwemikhuhlane, ukwanda kwezehlakalo zokucwasana ngobuzwe, ukuqiniswa kohlelo lukahulumende lokubopha abaselizweni kungekho emthethweni lokunye, sekubangele ukuqonga kwenani lezalwane zeZimbabwe ezidinga usizo lwesiphangiphangi kodwa zingalutholi. Ubona ngoqoqo kwenhlelo zeZimbabwe Diaspora Foundation, ZDF, uNkosazana Nobalozwi Moyo, uthi bafuna ukupha usizo kuloba ngubani odabuka eZimbabwe.
Uthola ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayabotshwa abawazi ama-rights abo ngama-documents. Recently ibekube kwaba le-xenophobia, abantu babedinga usizo. Abanye kwesinye isikhathi uthola ukuthi maybe batshelwa zindawo lapho abahlala khona, basuke baswele lapho abangahlala khona. Sifisa ukuthi uZulu wonke weZimbabwe athole ukusizakala ngesikhathi.
Umkhokeli weZDF umnumzana Azaria Dube Nduna uthi uhlupho luseZimbabwe selibangele ukuthi kugcwale izalwane zeZimbabwe endaweni zonke zakwele South Africa.
Sifuna every province yale eMzantsi Afrika mayibe no diaspora coordinator uzothi makuyenzekale ingozi asheshe asiwazise thina khona la iZimbabwe Diaspora Foundation, kusuke abantu banemali zokuthi bayisiza lapho kwenzeka ingozi, abantu bethu bangahlupheki for isikhathi eside kakhulu.
UNkosazana Moyo uthi zinenge indlela abazihlelileyo bezihlelela labo abafuna ukubambisana labo kulolu hlelo.
Cela ukuthi umphakathi usisize ngama-donations, like lingasisiza ngama-R12 through ama-SMS, and then kwabanye abantu abasebenzayo lilakho ukuthi lisisize ngama-R20 every month. Silama accounts ethu eCapitec le FNB, businessmen bangakwazi ukuthi basixhume through iwebsite yethu.
Kanti kumnumzana Nduna uthi benze konke okudingakalayo ukuze kungabi lamathuba okuhuquluza imali lezinye impahla ababe beziphiwe ukuthi basize uZulu.
I-organization yethu le is registered long back. Abantu bake basibona siza ini abantu uma kuvela ingozi. Sizofuna u-chief accountant aphume emphakathini uze ephathi lezimali. Sine-FNBs ne-Capitec, wonke they are registered. Anama-signatories abantu abale-organization. Ayizange yasayona ngomuntu oyi-1. Ukhona uzobe ebheki ini imali lekusebenza kanjani.
AbeZimbabwe Diaspora Foundation bathi isigaba sakuqala sohlelo lwabo lolu bakhangelele uhamba endaweni zonke zakwele South Africa behlangana labantu bebafundisa ngamalungelo abo kanye lokwethula inhlelo zenhlanganiso le emphakathini. Melesuro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
kwanele Nhlapo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.